Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 11, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa maridzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa.
Vakawanda munyika voshamiswa nemari iri kupiwa mameya nemakanzura. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana.
Tiri kuti mutemo uyu unofanira kungoramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane mamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu.
Vanhu vakavadzana panyaya yekutongera vanhu rufu. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvematunhu waDaniel Garwe vazivisa kuti mameya nemakanzura vawedzerwa mari dzekubatsirikana dzavanotambira pamwedzi kana kuti allowances. Mameya nemakanzura haatambiriswe mari yemihoro pamwedzi. Mameya awedzerwa mari kubva pamadhora ekuAmerica 45 kana kuti US$45 kusvika paUS$90. Makanzura awedzerwawo kusvika pamadhora 45 kana kuti US$75. Vagarwe vaudza Studio 7 kuti vanga vasina kusununguka kupa divi ravo sezvo vanga vachityaira motokari vakati tivatumire mibvunzo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata meya weguta reHarare vaJacob Mafume.
Ndosaka makanzera nemameya vachidhererwa nevashandi nokuti mari yavanopuwa itori shoma nekure kure nemari inopuwa mushandi wekupedzisira wemukanzira uya anotsvaira mustreet. Vanhu vanenge vachida kuti munhu adzivirire kolera, avape mvura, agadzire mugwagwa, avape pekugara pakanaka, aite zvese zvavanoda kuti kanzera kana meya aite, asi achipuwa svipururu svidonhwi semari chiya chiya pataikura chinonzi chitsvatu.
Asi semameya muri kumbotaurawo here nehurumende nenyaya yemaridzi?
Tabuda magurukuru tichitaura kuti aiwa kana mukapa munhu zvimari zvakadai anozvambaradzwa necorruption, anozvambaradzwa nekutadza basa. Uyezve vanhu vane njere, vane unyanzvi, vane pfungwa dzakatesva havauyi kuzoita mabasa avanopuwa zvidhokororo zvemari.
Asi kavamwe vanoti pada mari dzacho dzinozoti one day kana maita mamwe mabasa akaita semaworkshops nezvimwe.
Hakuna ka mabasa atinoita iwawo emaworkshop anorambidzwa. Ukaenda kuworkshop ukatarisa table yakansela anobhadharirwa pekurara, onzi adye $10 palunch ne $10 pasapa. Saka ndoo inganzi mari ingawanda iyoyo.
Ko zvimwewo zvakaita sepekuvakira dzimba vamafumi handizvo here zvinoita kuti mari iti wandei? Zvinofamba sei
pa kansera? Ukatarisa ipapo hapana kansera anovakirwa dzimba. Unonzi puwa stand one yaunobhadhara futi yaunofanirwa kubhadhara munguva yaunenge uri mukansela uchitambira. Iko zvino vatiitira nyasha, vatipa makuva, vati iwo unopuwa guva kana ukafa uri kansela. Saka naivo pavaitipa maridzi vaitori netarisiro kuti mari iyoyi ichange iri shoma zvekuti munhu achakurumidza kufa. Vakati zvino makansera akafa neshoku nemameyawa regaiti vapewo makuva emahara.
Saka makuva aya anopiwa uri kansera chete kana kuti?
Unofanirwa kufa uchiri kansera. Ukazofa usisiri kansera wakubhadhara sevamwe.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi pasi rose racherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Sangano reUnited Nations richiti vanasikana vanhasi vari kukanganiswa nezvakawanda zvinosanganisira matambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze, dzihondo nekusawirirana, urombo nekudzoserwa shure kwekodzero dzavo, pamwe nekushayiswa mikana yakaenzana. Ukuwo hurumende iri kukurudzirwa kuti ione kuti zviga zveUnited Nations zviruma Sustainable Development Goals zvinosimudzira vanasikana zvadzadziswa. Zuva remwanasikana rakatarwa neUnited Nations muna 2011 senzira yekusimudzira dzidziso panyaya yekodzero dzemwanasikana. Dingindira regore rino rinoti Girls Vision for the Future uye richikurudzira kuvhurwa kwemikana yedzidzo neutungamiri kuvanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Amai Kenya Chifamba.
Nasi tiri kupemberera zuva ratinoti iro International Day of the Girl Child, zuva ratinoita mhemberero dzekutarisa kwatakabva patiri uyezve hurongwa hwemangwana zvine chekuita nekupa vanasikana izwi nekuita kuti vange vachigara panoitwa hurukuro dzine zvechekuita neupenyu hwavo. Uyezve kuramba tichiona kuti kune here kuenzaniswa kwemikana pakati peupenyu hwavo nezvine chekuita nekodzero yavo.
Nyaya dzekodzero dzemwanasikana dzakamira sei muZimbabwe?
MuZimbabwe tiri kukurukura nyaya dzeNDS1, tichikurukura nyaya dzeAgenda 2030, asi hatikwanisi kuita hurukuro idzodzo kana tisiri kutaura nezvebudiriro nenyaya yevanasikana. Tikuramba tichitambudzika nezvibodzwa zvevana vari kurodzwa vari vana vadiki zviri kuita kuti ramangwana ravo riparare. Vamwe vari kufa vachibara, vamwe vari kuchengetedzwa vana ivo vari vanavo, vamwe zvakare vari kubva vatadza kuenda kuzvikoro, vamwe vachipesera vane hutera hwekurwara, vamwe vacho vari kushaya mikana yekuwana ruzivo rune chekuita nehurukuro dzepabonde zvinoita kuti vazoenda kune vanhu vasingazive uyezve vasiri vana mazvikokota vachiedza kubvisa pamiviri. Zvakawanda zviri kusangana nevanasikana.
Zvamuri kuitawo sesangano kubatsira kuti vanasikana vave neupenyu huri nani ndezvipi?
Tiri kutarisa nyaya dzekuti vanasikana vari kuramba vachimbunyikidzwa nevanhu vari pedyo navo. Isusu tiri kutaura kuti nyaya dzekumbunyikidzwa hatichadzida. Mitemo yakawanda yakagadzirwa munyika yedu. Saizvezvi tiri kupemberera nyaya yeage of consent yatakanga tane makore chitambura nayo, uyezve nyaya yemarriage act neyatinoti children's rights act yatakapiwa. Asi tinoramba tichiona kuti mitemo yatinayo iri kuda kuti ichigadziriswa kuti vanhu vagoziva kuti mitemo iyi inoshanda sei, kuti zvakare makomishini akazvimiririra aone kuti tine zvatiri kuita here zvinobatika kugadzirisa upenyu hwevanasikana.
Avanga vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Amai Ekeni yachifamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti asimbaradza kutsvaga mbavha nhanhatu dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana mubhanga reEcobank kuBulawayo svondo rapera. Mapurisa aburitsa mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakaba mari iyi vanoti Elijah Vumbunu uyo anozviti mupostori, David Sawadye, Israel Zulu kuda kwaShemudzingwa anozviti Umbro, Takafa Vumbunu anozvitiwo Nison Mahembe, Paul Chinake naBrian Murape. Matikitiva kubva kuCID, Police Internal Security Intelligence nevamwe vanonzi vaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunotsvaga mbavha idzi zvikuru kumabhodha sezvo zviri kutyirwa kuti dzinogona kutiza kuenda kuSouth Africa kwadzinogara. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupa inhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi follow. Hapadiwe link asi makaenda paFacebook page redu tinoisa link. Zimbabwe nezuro yakabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva rekukurudzira kubviswa kwemutongo werufu kana kuti World Day Against Death Penalty, wakawanda vachigunun'una nekunonoka kupasiswa kwebhiri rekuwandudza mutemo wekutongera vanhu rufu kana kuti Abolition of Death Penalty Bill, kunyange riri kutsigirwa nemapato yese munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwe Hiwayo, avo vanotsigira kubviswa kwemutemo uyu, vanoti paramende iri kuita hwakamba.
Zviri kunonoka tiitasa kuti zvakatanga kutaurwa muna 2017 vamunangagwapa vakatanga kutora chigaro chekutungamirira nyika ino yeZimbabwe. Asi izvozvi tatova musecond term yavo yekuti vaakutoenda izvisati zvagadziriswa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdson Chiwota vaudza Studio 7 kuti mutemo wedeath penalty ungadai wakabviswa kare sezvo vanhu vakawanda vachitsigira izvi.
Kukurwa kwacho kwakutotinetsa kuti kurukuti vari kukurukura maparamendari edzedu havasi kupa mukana kune chinhu chakafanana naichocho nekuda kwei, nekuti chinhu chatinofunga kuti chingadai chakatoitwa chakatopfuura. Hakuna bhiru rinokwanisa kuti ritore makore maviri richikurukurwa.
Asi mumiriri wedziva resekwa vaEdwin Mushoriwa vebato reCitizens Coalition for Change, avo vakaunza bhiri reAbolition of Death Penalty iri mudare reNational Assembly vakazvimirira kana kuti Private Members Bill, vanakurira nyoka mhenyu kuhurumende kwete dare reparamende.
Saka kutaura kudai izvi, hurumende ndo yakuchityaira mutemo uyu muNational Assembly uye muSenate.
Mumiriri weBikita West vaEnergy Mutodi veZANUPF vanovesa chigaro wecommittee yeparamende inoona nezvemutemo vaudza Studio 7 kuti bill redeath abolition riri kutevedza matanho ese uye vanotarisira kuti richapasiswa mudare reNational Assembly pamwe neSenate munguva pfupi inotevera.
Saka aiwa, tinoda kuvivisa iwo president nemhomho yese yenyika ino kuti paramendi ichapasa mutemo iwoyo, uye kuti president vachatibvumidza, vachausaina mutemo iwoyo kuti ushande kutanga gore iro rino rakapinda zvichienda mberi.
Asi kunyange Zimbabwe yave kubvisa mutemo uyu, pane vamwe vakaita samai Elena Shumba vanoti mutongo uyu unofanira kuramba uripo, zvikuru sei kune vaya vane utsinye hwakanyanya.
Tikuti mutemo uyu unofanira kuramba uripo. Wai nekuti vanhu vanofanira kuziva kuti pane vamwe maextreme situations anogona kuitwa nevanhu, ekuti pamwe kuurayiwa kwemunhu zvisina tsarukano sezvakaita kuna Tapiwa Makore wekuti angari mwana mudiki asina chaanoziva.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudayirwa. Vachivhura chikamu chechipiri cheparamende yechigumi, vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira Death Abolition Bill. Mumashoko ayo pa World Day Against Death Penalty nezuro, Amnesty International yakati Zimbabwe, Kenya neGambia dzave pedyo nekubvisa mutengo werufu, uye dzimwe nyika pasi rese dzinofanira kudzidza kubva kunyika nhatu idzi. Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu, asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzokuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi kwemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017. Zuva reWorld Day Against Death Penalty rinocherechedzwa pasi rese musi wa10 Gumiguru. Nyika dzakauraya vanhu vakawanda muna 2023 vainge vatongerwa rufu dzinoti China, Iran, Saudi Arabia, Somalia neAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Direct from Washington.
tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yarambidza vatori venhau kunyora nezveutano hwemutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya ava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Pane mashoko anga achitenderera yekuti vari kurwara zvakaipisisa. VaBiya vakapedzisira kuonekwa paruzhinji muna Gunyana kumusangano weChina Africa Forum kuBeijing. Israel nhasi yabomba pakati peguta guru reLebanon reBeirut ikauraya vanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadza vamwe zana negumi nevanomwe. Israel inoti yanga ichida kuuraya mumwe mukuru wechikwata cheHezbollah zviri kutsigirwa neAmerica. Asi United Nations inoti vanhuwo zvavo ndo vari kuurayiwa muhondo iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kuverengwa kunoitwa mavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Electoral College. Regai tinzwe kubva kuna Praxidis Jeremiah naIvan Zininga.
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa5 mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica, anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri, vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava, vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika.
Tinotenda Praxidis Jeremiah naIvan Zininga. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakusvitsa gore kwehondo pakati peIsrael neHamas. Musi waGumiguru 7, 2023, Hamas yakakanda zviuru zvezvombo muIsrael panguva iyo mazana ematororo eHamas akapinda achiyambuka muganhu kubva muGaza kunouraya, kubata chibharo nekutocha. Zuva iroro vanhu muIsrael vanosvika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200, vazhinji vavo vari vanhuwo zvavo, vakaurayiwa zvine utsinye. Vamwe mazana maviri nemakumi mashanu vakaendwa navo muGaza senhapwa. Rakave zuva rakaipisisa kuvanhu vechiJewish kubva zvakaitika Holocaust. Mugwaro rekucherechedza kusvitsa gore mushure mekurwiswa uku, mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakati zvakaitwa neHamas zuva iri utsinye chaihwo zvaityisa uye kurwadzisa. Vakati izvi zvakamutsiridza kutya kukuru muvanhu vechiJewish, kwete muIsrael chete asi kuti muAmerica nepasi rose. Mune rimwe gwaro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashoropodza kurwiswa kwakaitwa musi wa7 Gumiguru kune utsinye husingatauriki uku. Vakati vakaisa pachena panguva iyoyo kuvanhu vemuIsrael kuti havasi voga. VaBiden vakati mushure megore mutevedzeri wavo amai Harris naivo vanoramba vakazvipira zvizere mukuchengetedzwa kwevanhu vechiJewish, kuchengetedzeka kweIsrael nekodzero yayo yekuti ivepo. VaBiden vakati vanotsigira kodzero yeIsrael yekuti zvidzivirire kubva mukurwiswa neHezbollah, Hamas, Houthis neIran. Vakati svondo rapera, zvichibva mukutungamira kwavo, mauto eAmerica akabatsira zvakare zvakasimba mukubudirira kwekudzivirirwa kweIsrael, kubatsira kukunda Iran mukurwisa kwayaiita nezvombo zvemuchadenga. Mutungamiri wenyika vaBiden vakazivisa kuti musi wa7 gumi guru ucharangarirwa munhoroondo sezuva rinosuvisa kuvanhu vemuPalestine nekuda kwehondo yakakonzerwa kwavari neHamas pazuva iri. Vanhuwo zvavo vakawandisa vatambudzwa zvakanyanya mugore rose raitika hondo iyi, zviuru zvevanhu zvichiurayiwa, vazhinji vavo zvichikonzerwa nekuti matororo ari kuhwanda achishanda ari muvanhu vasina mhaka. VaBiden vakavimbisa kuti America haisi kuzomira kushanda kuti ibudirire kuwana chibvumirano chinomisa hondo muGaza, chinounza kusunungurwa kwevari muutapwa, kubvumidza kuwedzerwa kwerubatsiro kuitira kuderedza kutambura kwevanhu, uye chinobvumidza kugadzikana kweIsrael nekupedza hondo iyi. Zvizvarwa zveIsrael nezvizvarwa zvePalestine zvose vakati zvine kodzero yekugara zvakachengetedzeka zvine chiremera nerunyararo. VaBiden vakati vanorambawo vachivimba kuti nhaurirano mudunhu iri kumuganhu weIsrael neLebanon ndidzo chete nzira yekudzosa nayo kugadzikana kwenguva ndefu nekubvumidza vagari kumativi ose kudzokera kudzimba dzavo nekuchengetedzeka. VaBiden vakati pazuva rekurangarira iri vanoremekedza mweya wekuramba kukundwa wevanhu vechiJewish nekuchema vakaurayiwa musi wagumi guru 7 vachiti ndangariro dzavo dzive chikomborero. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Asikurasi vana mukoma Jonga Kandemiri nevamwose kuStudio 7 uko ini ndoda kungotaura mukoma avo vakataura kuti munongovawata munongovawata musingavai kuzovhota. Kuvhota kwamunotaura ndokupi mukoma? Kana muchitaura kuti kunovhotwa pagovernment yeZANUPF yamunoona kuti inoita kuti vanhu vavhoti pakati pousiku varege maelection. Takakwirira mabhazi mahara kuti kundovhota asi takatadza kuvhota tiri muhara nekuti taitoshiya pamacollect paper. Ndiine gizado ndiri pano pastudio 7.
PaStudio 7 maswera sei paStudio 7. Chikumbiro chedu ndechekuti mari iri kupuhwa zeki ngaipuhwa hayo nherera zvivayo zvinowanani.
PaStudio 7 apa chirikure paganda varoya marodzi arongogadzikwa kuHarare chete kunoku kumashonaland west kunoku kubva mukadoma kuuya kunoku kwedu kunoku kurova sanyati nembudziya mashame choda chitsa zumba hakuna zvekumboitwa. Wachajena akambobaida yakainda patipo wachajena apa akakura kura zvino kilomita zvishoma shoma zvirenani pane zvakatozoitwa nezinara. Takataona zinara tikataiwa zinara yauya yakatogadzira karodhi kakatodhakwa kudarika zvakaitwa nawachajena.
Studio 7 makadii vashamarari, makadii muStudio 7? Isusu tiri nani kubhinga kunoku, tiri nani zuva chete riri kupisa ramasebhuku tatambura kuvhiringidzwa nevanhu vari kupisa masebhuku vanzi havasi kushanda basa nemazvo. Saka Studio 7 mutibatsiro mutibvisiro nyengerini yedu iyi vanhu nyika vanze kuti hei kubhinga tatambura vanhu vano kutanzi ndeve heritage ava menoti vakafane kupi heritage yatitambudza masebhuku. Tingodaidzwa apa tiri kune nzara tiri kumhanyisa kuti titsvage chikafu apa tiri kudaidzwa kuanze kumitingi uku anze kumitingi uku varume.
Pamusoro ipaStudio 7 tinoda kuzivawo kuti ivo minista wesports Kirsty Coventry varipo here? Izvozvi tiri kuona timu dziri kunonotambira muSouth Africa dzichinotambira kwakasiyana siyana ivo vangorizi, saka ndiminista wei?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika, asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, um 7 zupogine. Was a Friday, um 7 zupogine.
Muchirongwa chedu chema gitara chesondo rino Ivan Zisininga we Studio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Anyway Mukanyi anozivikanwa mumagitare nerekuti Mr. Favor. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Gitari takatanga 2015 patikatanga kupinda industry ya music.
Wanga uchiri kuchikoro gaiwe saka vabereki vakazvitambira sei?
Yapataka zvitanga vabereka vana kutanga nezvigamuchira nekuda kuti I was multi talented so ndaitamba bhora and also ita zvechikoro. So vakamboona vakazvitigamuchira vakatozvigamuchira mushure pekunge ndaita it song inonzi mukadzi wemuchurch ndopo vakatozotanga kuti ah samunhu anotori serious ne ku music industry.
Ko muzvimana umu vanhu vari kuti kudii nemhanzi yaunorova?
Ah, music iri kugamuchirwa bose. Ndiri kutandichitarisa masocial media platforms vamwe vanobva nemaWhatsapp, vamwe kumainstagram, vamwe kufacebook, vamwe vatoshedzera tonana Canada, vamwe vachishedzera kuti tiri kunana Australia and also kumaWhatsapp nechingona end of day ndichisangana nemanyo numbers. Also vari muZimbabwe macho vari kuigamuchira zvakanyanyisa.
Kumatambudziko auri kusanganawo nawo ndeapi?
Challenges atiri kusangana nawo muindustry ndekuti patinoita mashows ya mari dzatiri kuwana hadzizi kutikwanira nebhendi ratinenge tichishanda naro. Hatizi kukwanisa kuita type mavhidhios atinenge tichida. Mari iri kuita shoma kudarika basa ratinenge tichida kuishandisa.
Kushanda newe kukubata kukuhaya nikutaura newe vanokuwana kupi?
Vanoda kutibata vanotibata panamba dzinoti 0783305114. Then pamasocial media platforms tinoenda papeji rakanzi Mr. Favor ZW ndo Facebook page yeduyo. Tinoenda kuInstagram tinoenda rakanzi Mr. Favor ZW zvekare ndo Instagram account. Tinoenda kuTikTok yendo yakanzi Mr. Favor Artist 3. Tobva taenda zvekare kuYouTube channel yedu yakanzi Mr. Favor Music. Tutenda kutwitter yendo yakanzi Mr. Favor aiwaiwa. Ndo patinobatika pamasocial media platforms SAI.
Une mashoko anoda kusiyirawo vateereri here nhasi?
Mashoko andinoda kupuwa vatsigiri vangu ndekuti ngavaramba vakanditarira. Chandiri kushuvira ndechekuchinja sungura videos. I want to produce more videos. Mavideos akanaka, the high resolution. Tisungura inotoda kuti iende at international level.
Woza Friday chitipa kamwe chete kaunoda kuti tibude nako mudariro timborova magita.
Song ndichabuda nayo mudariro inonzi Maichele iri palatest album redo rinonzi Zimbabwe Mkwandari ratikabudisa 2 weeks ago. Song yacho inonzi Maichele.
Kisae kambo kanonzi Maichele kachibva kuna Anyway Mukanyi anozivikanwa magitara nere kuti Mr. Favor uyo aita hurukuro yamanzwa na Ivan Zisininga wo Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child rinokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Sezvo nguva yedu yapera titarise musoro wenhau zvakare. Vakawanda munyika voshamiswa nemari shoma iri kupiwa makanzura nemameya. Zimbabwe yocherechedza zuva remwanasikana. Mapurisa aburitsa mazita yavanofungidzira kuti ndo vakaba mari inosvika 4 miliyoni kuvulawayo. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gifts Dube.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 kuMpofu 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende lemali edlula 3,000 rand.
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba lezakhamiza ancedisa.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhanda.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la agqekeze emzini wakhe emadabuka akusa namuhla amthathele njalo omakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarand 3,200 rands, ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aseluhlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola eMelika, $4 million. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana i-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombonu, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Savage, Israel Zulu, Kutakwashe Mudzingwa ozithi Umbro, Takafa Bumbunu, owaziwa njalo ngegama elithi Nison Mahembe, Paul Chinake lo Brian Murape. Amapolisa ananganela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank. Uhulumende usengeze ama-allowances amakhansela amameya labakhokhela amakomiti amakhansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphuke kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansila asezathola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomsekeli kameya obulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zacina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilise abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho wasebenzisileyo. Singabi yikuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ekuthini incede umphakathi kumbe kuncede izakhamizi. Kho kumele kube lo mahluko khona.
Ungathi kodwa liyakuthakazelela kumbe kungani nje kuloqhweba phakathi?
Ngumbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise. Uzawusisasebenza ukuthi athole imali njalo kulalaba abanye ababehamba ngezimota zabo zathola ukuthi ifinyele abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa amawadi abo kawuhambelani le-allowance nale.
Asithi ngabalini-ke okuzwakalayo nje belingathi kungene malini kwezithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane.
Umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisisiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona engani ibingenele ezi-allowance yama-councillors ngibona engani i-300 ibingaphosibambeke kancane ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba le-loan yokuthenga izimota. Baphinde njalo babe loan yokuthenga izindlu, khangeleke ama-ministers nabo babe loan yezimota lezindlu and so forth. So ama-councillors yiwo nje akhangeanakhangelelwa phansi.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli kameya wakobulawayo, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zesigabeni zenduna uGampus Dole wesihlanu eTsholotsho lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla. Abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kabatholi ukudla okuholiswa ngurhulumente, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi lezi zithi zagcina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi, lapho kuyafiwa sisinje siyahluka imizimba ngendaba yokungathi sesilekhwasha. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyacuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinde 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le, unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa. Sile 5 days yasidle.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuzenle imali mdakamama, imali kayibonwa. Nabantwana bafa baphela. Ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu kabalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Ayidlala siza kufa thina izalukazi yoba ngicamba umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izalukazi yafa asiboni lutho bathi indlala yasikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampo Sithole 4 uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba banengi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kunanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. UNokthoba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla. Inhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kumbe UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. UNICEF inde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane. Lonkosikazi noMagugu Chili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele nzima ima uma lisesikhathini.
Abantu abanengi ikakhulu bathu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhala ucina suthola susubuka suphuma nje kungama-rush okungaqedakaliyo phansi ngale.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso yePathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Abantwana bamamkazana during menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So thina njengenhlanganiso masihamba senza imfundiso yethu siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu especially masibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health kuthi isikolo siqakathekile abantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
That is khonapha siyi-organization silama-challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi esikolo whether from primary school to secondary school kwesinye isikhathi kube nzima ukuthi umntwana ekhaya esuke esikolo ngoba lapho ahlala khona nokudla kuyabahlupha abantwana besebekhathazeka. Izihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi zihlale labo kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi i-school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana engkazana kunzima ngoba ngithi nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Kulezi mali eziningi eziyasezinide ebantwaneni kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala, iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Siyasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso iHedon Hedonkyo ebona ngenswelo zabaphepha kuma-atomic bombs aphoswa ngele Melika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 1200 kwele Japan. Ele Cameroon liti akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka efika phose amajumi amahlanu 49. Useneminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani kubikana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
EleMelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngeleMelika abelwisana leqembu leISIS eIraq lakwele Syria azagqiba lomsebenzi ngompandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokule minyaka elitshumi iMelika ngemva kokucelwa yi-Iraq iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-D-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kuchumi lanye 12 laya kumachumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. EleMelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle. Kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokugcina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Soku isikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo okunqoba i-ISIS futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimibono kahulumende weMelika. Zikati zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha. Hey, maku ngudisemba basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame siuthi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile ebhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January, maku ngojanuary sibuyela ngapha bathatha ama-100 babefuna ama-300. December ikakhulu special kudisemba kakhulu like linceda libona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani kustudio 7. Ibizo lami ngufanyana Ncube, ngihlala eWange District eMabale Village Masikili. Anda kukas pepera. Yes, lesikhotho lapha isaphela amanzi. Isikhotho lesisaphela amanzi ibili. Lesisikhotho sidonsa ngamasola. So amanzi kasaphumi ngitho. So sithwele nzima, sithwele nzima ukuthi asikwazi ukuthi sisi kumbembe singenzani. Okade si lapha isikhona amanzi kukhona amakhilomitha ngibona amathathu kumba amane. Kachana sibili ukuthi inengi lethu ayisithwele nzima. Abe singqola nje bembona basuke bebe ngconywana bebopidonki bedonsa ngqola. Thini iningi esingathi yabe singilazi ngqola uludubo olukhulu kakhulu kumangalisayo. Uyikothe silazise ngapho ukuthi inxenye ngenzakala libe leli icebo elokuzwa laba abancedayo nje likwanisa ukuthi umbiko uhambe indawana yonke ukuthi kwanisa ukuthi kwenye imini sizothola besincede ngamanzi wona la awomayo.
Benija Studio 7, nalo udaba Studio 7, zayizwa le 4 million elahleke koBulawayo. Bebekupho Donki Piri, njengoba nje bona Donki Piri wazi ukuba busy ngabantu nje abahlaleleyo, bezihlalele nje bebe yi-6 othi hayi bacabanga ukuqedula umnango wabo. Bebekuphi manje Donki Piri intanga zabo zifika lapha AK-47. So Paul unyathi nje labo Donki Piri kumele bebe bezosiphendula la, bebuye emsakazweni bezochazaka kahle ukuthi imali le iye kuphi. Amasela lo abanjiwe lathi siwabone vela leke lishute lizithombe lowafake nje kuma social media siwabona because yabona into yakho namna yabona ukuthi ayikho akunamali elahlekileyo ngabe ilahlekile Donki Piri kumele besebenze wabe kwazi ukusebenza abantu abahlalele
ngiphilaneni lonke inkosi mayilibusise. Ya ningabangali lingamangali ngalokho okwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali lingatshoni lithwala nzima abantu bakomthwakazi lingathwala nzima. Le nto le uhlelo lwezanu lolo inkunzi siyayazi thina siyayazi asifundiswa izanu inkunzi siyayazi akusinkunzi liyana laphayana njengamaka siyayolana bazothatha imali yana ngendlela abazitshela ukuthi bona bahlakaniphile kathi sibabhekile akusiyinkunzi liyana abantu bakithi lingatshoni lithwala nzima.
Studio 7 linjani lonke basakazi ndivulilela wethoma record njalo lokho sihlala sifaka lingafaki nje lifaka abangani bethu. But na ngizange indaba inale abantu ukuthi abatshontshile ukhuzenini imali. Amapholisa wona khona esiba namhlanje cabanga ukuthi bebambana ukuze bebambe izigebenga. Behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma kutshontshwa imali. Akulanceda into abayikhulumayo. Anti bayazana bona into zabo abazenzayo khona. Ndabona abasebenzi emabhenki.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to pogine.
Ulibiki uhlelo Wonzo Fridays lomculi wengoma zokholo uPius Bebe njalo ongumfundisi kobulawayo usekhiphe idlalade elija elithi sonqotshelwa. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela lamhlazi lomculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Siyakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFinos Bebe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli njalo. Ngaqala ukurekhoda i-first album ngo-2016 ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo onguye owangikhulula ebugqilini bukasathane engangene kibo.
Pepe ukhiphe idlathi lakhe elitsha alibiza sonqotshelwa encedisana labanye ukulipheka.
Le album esiyiphetheyo iqala ukuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka. Irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe Recording Studio. Ngisebenze lo Patrick Nyawumwe as my sound engineer, kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe. Lo munye intombazana okuthiwa ngoRopha Fatso Malungwe.
Ntuba namukela njani idlalade leli Bebe?
Le album ethi sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August kuwona lomnyaka 2024 njalo hayi abantu bayamukela kakuhle sibili bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi ngabe uyatholakala yini kumakhasi okuzilibazisa ebalenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok at Finos Bebe. Ubebe wangkhona ngu-BHEBE.
Umfundisi uFinos Bebe kachumayeli kuphela ecaweni uyacula. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje. Bela sonto endlekini lonke igama lami ezwe Jesus Bani.
Ya savumi sibongile kakhulu eza Jesus Banda ngomculo lo okhona. Yekula Dr. Ngakhohlwa sikhuluma ngodaba lwamantombazana lwe International Day of the Girl Child. Hayi olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Libe lempela viki emnandi. Ilale kwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.